kambani yeBikita Minerals yakatengwa gore rapera nekambani yekuChina yeSino Mine Resource Group nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamo emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrica Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals inova kambani yechizvarwa chekuGermany vaWilfried Past avo vaive nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Sino Mine inonzi yakaisawo mari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichivandudza mashandiro epakambani iyi uye kuvaka nzvimbo mbiri dzekuchenesa lithium kuitira kuti paburitswe matani esudomen mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru uye chirwa chepetalite matani mazana mana nemakumi masere ezviuru pagore. Mukuru wesangano reBikita Institute of Land Development vaMountain Mjakachi vanoti kambani iyi haisi kuvandudzawo nzvimbo dzavo nemari yairi kuwana mukuchera lithium pasi pechirongwa checorporate social responsibility.
Senharaunda tinenge tine tarisiro kuti haasi munhu wese anokwanisa kubudirira oro kuwana basa muBikita Minerals. Saka vamwe vachona vanofanira kubenefitawo nedevelopment inoitwa munzvimbo. Asi hapana development yatiri kuona iri kuitwa kubudikidza nechi nemachina ari kumaina munzvimbo. Saka tine tichitarisirawo kuti vakavakawo migwagwa, vakavakawo zvikoro, vakaisawo mvura yakachena yekuti vanhu vamwe, vakaisawo mishonga muzvipatara.
Izvi zvatsinirwawo nakanzura Ward 34 muBikita vaMark Mutengani vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi pakuwandisa budiriro mudunhu ravo.
Hati hapana kunyatsokuwirirana in terms of production yacho against zvatiri kuwana nekubenefita seBikita. Taikurudzira kuti leBikita Minerals yata look into corporate social responsibility nemweya wokurevesa.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa zita rake anoti vashandi vepakambani iyi vanoshanda kwemaawa akawanda vasingabhadharwe zvinoenderana nebasa ravanoita uye vasina kuchengetedzwa kubva munjodzi dzinoitika pamabasa.
Isu vashandi vaBikita Minerals kubva zvakauya varungu vedu ava tiri kushanda nguva yakareba ma8 hours to 12 hours pasina kana overtime yatiri kuwana, uyezve panyaya dzesefiti apa iyi vamwe vari kudhigirwa nemugodhi. Sefiti iri yatinayo haisi kuita. Tachitombokurudzirawo kuti vakuru vesheki vari pamaini vationewo panyaya dzesefiti.
Kambani iyi yakambomiswa kushanda muna chikunguru kwemazuva manomwe ichidzigadzira zvinhu zvaiva nenjodzi kuvashandi. Mwedzi wapfuura mumwe mushandi vaNelson Musendekwa vakafira pabasa musure mekutsikirirwa nemushina unotakura matombo anenge ane lithium. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyovati vari kutambira zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi vari kubata zvakaipa pamigodhi yemakambani ekuChina.
Saka maripoti yayo tinavo anotaura kuti vashandi vakawanda vanoshandira maChinese companies. Mainvestors aya haasi kutedzera murau, tingati macollective bargaining agreements aripo kumasectors kana kuti labor act iripo muZimbabwe.
Asi gurukota rezvemigodhi vasoda zvemu vati havasati vatambira zviri pamutemo zvichemo kubva kumigodhi yakaita seBikita Minerals.
Tinoda kuti zvinge zvichiuya kuministry as a formal complaint so that my investigations anogona kuitwa. Hatigone kudavira kuti tiri kuita zvakati tichaita zvakati kuzvinhu zvatisina munhu akauya nazvo achikomplaina kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Uye hatidi kungozvitora sekuti zvakanangana kana kuti necommunity imwe chete yekunzi pamwe zviri kuitwa nethe Chinese community zviri kuitwa nei.
Mutauriri weBikita Minerals vakolinikisi vanoti kunze kwekuvandudza budiriro nekuchera zviborani, kugadzira migwagwa nezvikoro nemakliniki, kambani yavo yakapinza vanhu vemunharaunda vakawanda mabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Takwanisa kunge tichibatsira kunyaya zvemvura. Toona kuti gore ra2023 takwanisa kunge tichichera mabhoho anokwana kuita iwo 36 muBikita, Masvingo North neGutu.
Kambani iyi inoti ine vashandi chiuru chimwe chete nemazana mana uye pavashandi ava mazana mapfumbamwe nemakumi maviri vanhu vemunharaunda dzakapoteredza Bikita. Vatiwo vane makambani avakapawo makondirakti emabasa ayo ane vashandi chiuru chimwe chete nemazana maviri. Pavashandi ava vanikisi vati mazana masere nemakumi matanhatu evanhu ndevemunharaunda iyi. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.